Mutauri wedare paramende wa Jacob Mudenda, vati mazuva maviri kuziagwarwe ad hoc committee on the analysis of the preliminary delimitation report, aratidza kuwirirana pakati penhengo dzese dzeparamende nekudaro dzatambira gwaro iri.
There is unanimity in terms of the substance of the ad hoc committee report.
Pane kuwirirana pamusoro pezviri muripoti ad hoc committee.
Vati zvakataurwa nezuro mudare Senate neNational Assembly zvichapinzwa mugwaro iri, iro richasvitswa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti varisvitse kuZeg. Sachigaro weAd hoc committee vapo Praito Gare Pive Zanu PF vachimirira Gutu South vaudza Studio 7 kuti vafara kuti gwaro iri ratambirwa.
Zvakabuda zvakawanda, even mienzaniso mizhinji yataa tisingazivi patanga tichinyora ripoti izvozvo. Yakazobuda nekuti mumwe nomumwe wanga akutaura kwaanogara nekwaanoziva zvakaitika ikoko. Tanga tichitoshamisikawo nezvimwe zvatati tisina kunge takawana muripoti zvanga zvobuda kubva mukati memaonorable member.
Izvi zvatsinirwa nemuvatevedzeri vemutungamiri weCCC vatendai biti vachimirira Harare East.
1319 yeConstitution inotaura kuti parliamenti ine simba rinokunda remunhu wese muno munyika neorganization yese. Saka parliament ine oversight over the final report ichaproduswa neZimbabwe Election Commission. So parliament ine kodzero yekuti kune zeki makaterera here zvatakakunzwayo. Hongu constitution inoti zeki ine final say, but the parliament iri pamusoro pezeki. So parliament still has that right of considering whether its concerns and issues have been listened to.
Vanotungamira nhengo dzeMDC muNational Assembly zvakare vachimirira dunhu reHarare, amai Paulina Mpariwa vati vanotsigira danho ratorwa neparamende vachiti ZEC inofanira kuita sarudzo pajekerere.
Nokuti maelections emunyika yemuZimbabwe agara anogona kungwe atingoramba achiramba achinetsa, hatiti kutanga kuti tiende kumaelections tiine chinhu chatiritopikisana nacho kare.
Mumiriri weNorton vatemba muliswa avo vakazvimirira vanoti zvichitevera kutadza basa pavanoti kwakaitwa neZEC nekufamba kwaita nguva kuti sarudzo dziitwe, veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekuvhota kuti sarudzo dzoenderera mberi here kana kuti kwete pareferendum.
Saka inini ndinoona kuti referendum is now the way forward, nekuti iyo parliament yakatadzawo, ZEC ikatadzawo, hapana akagona. Saka chiendai kuvanhu vane simba, iyo iyi referendum inenge yauda kuitwa manje. Referendum ndiyo inopa simba kuti president vanzwe kune vanhu kuti maelections aenda mberi here. Kune nyaya dzeCovid kuti dzakataurwa dzisina kunge dzakagadzirirwa kuti dzakafamba sei. Zvinokanganisa urongwa hwenyika panyaya dzemari nezvakadaro.
Asi vabiti vati sarudzo dzinofanira kuitwa pagadziriswa zvese zvinodiwa.
Asi kusarudzo handei, zeki yagadzira zvakashata zvataurwa nemakurukota eparamendi. Zeki yogadzirawo zvimwe zvisiri muripotum zvinoita kuti maelections edu asanga ari free and fair, kurohwa kwevanhu, kusungwa kwevanhu, nyaya dzemumhepo dzekuti hatina free and fair media and so forth. So izvozvo zvakare zvinofanira kugadzirwa, zvatakanyora mugwaro redu rekuti reprepare.
Kurukota rezvemitemo vadziyambi dziyambi vati gwaro ratambirwa neparamende richaindiswa kumutungamiri wenyika. Vamunangagwa vanotarisirwa kutambira gwaro iri mangwana. Zvikuru zvakabuda muongororo yakaitwa neparamende inyaya yekuti ZEC haina kutevedza gwaro remutemo pamwe nekushandisa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu kana kuti National Census payakatara miganhu inotarisirwa kushandiswa musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.